Nyaya yekuti vamunzura vaida kunoona vasikala yakatanga kufamba nezuro. Zvakangonakirawo kuti musi wayakatanga kutenderera vasikala vakenge vari kukoti. Saka vakazvinzwira vega kuti ndonyaya yanga iripo. Saka zvandakataura izvozvo nezuro ndizvo zvakataurwa navasikala. Ndazoenda zvekare kunovaona nhasi kubva kuma9 kusvika kuma12 ndichitaurwa navo. Vakangotaurawo vachiti parezvino havana kugadzirira, havasi redi kuti vasangane navamonzora.
Zvikonzero zvipi zviri kuita kuti vasade kusangana navamonzora?
Vane zvikonzero zvavo zvavapa, asi semutauro wandakaita nezuro hapana chavataura muzuva ranhasi chakatisiyane nezvavakataura nezuro. Asi kungoti vangotaura kungoti havana kugadzirira kuti vange vachisangana navo. Uyezve chimwe chikonzero ndechekuti vasikala izvezvi zvavasi kunyatsokunzwa zvakatinakei, saka vasi nepose nekuti vangange vachikwanisa kunge vachionana nemunhu muzuva ranhasi.
Tiri kunzwawo zvakare pane mamwe mashoko amakaburitsa imi muchitaura imi kuti vasikala vari kutya kusangana navamonzora vachityira upenyu hwavo. Mungajekesa ipapo?
Ndomutauriro wakaita vasikala nezuro. Vakangotaura vachiti pachirungu I have some security reasons. Ndomutauriro wakaita iwavo. Kusazoziva semutauriro wandakaita kuti chavaitaura chavacho vachiti chiwodyo chaicho ndechipi, asi ndomutauriro wakaita vachitaura nezuro iwavo. Muzuva ranhasi vataura vakati havasi kukwanisa kuona any visitor muzuva ranhasi.
Tichitarisawo kumhuri yamunotaura makamirira, vari kutambirawo sei urongwa hwekuti vamonzora vashanyire vasikala kujere?
Handina kunge ndakwanisa kuti nditaure nevekumhuri nekuti nyaya yacho yaita agent, saka ndanga ndangoti kunotaura naivo vasikala mbune kuti vange vachitiudza kuti vanozvigamuchira sei. Saka posheni iyoyo yataurwa iyoyo ndo inovazve icharamba ichimirira futi yekumhuri kwavasikala.